Mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vasaf Mlongwa vakabatsira kuumba bato reMDC vanoshaya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vanokurudzirwa kudzoka kuzorwira kodzero dzevanhu vari munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nemumwe 231. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu 8055. Nezuro vanhu vanoita gumi nevapfumbamwe 19 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vese ava vakabata chirwere ichi muZimbabwe kunze kwemumwe chete anonzi akadzoka kubva kuNamibia. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevanomwe 47 vafa nechirwere ichi, kwozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana 7640. Bato reMDC Alliance rinoti rarasikirwa nemumwe wevakuru vakaumba bato ravo vaEsaf Mlongwa vakashaya nechirwere cheshuga. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti vaMlongwa vakashaya nezuro uye zvichaitwa zvichaziviswa kana mhuri yavo yapedza kuronga.
YavaMlongwa vanonzi vashaika tatambira mashoko aya anorwadza zvikuru. Semhuri yeMDC tarasikirwa negamba redu, tarasikirwa nemuvambi webato. Munozviziva bato ravamuka mugore ra1999.
Pakaumuka bato renyu, vaMlongwa vakange vaine chinzvimbo chakadini?
VaMlongwa vanga vari umwe wevanhu vakavamba bato, ndivo vanga vari murongi webasa wekutanga webato reMDC. Vachishanda naPresident Morgan Changirai, vana Gibson Swanda, vana the late Gasela, vana Professor Wolfman Ncube, vana Nelson Chamisa, vana Sekai Holland nevamwe vakawanda, vana Tabita Kumalo, vana Getis Mtombeni. Saka musangano warasikirwa, nyika yarasikirwa negamu rakaraka zvipira kuti vana vaZimbabwe vasununguke, vana vaZimbabwe vabve muutapwa weZANUPF.
Bato renyu pane zvariri kurongawo here pamusoro pekushaka kwavo?
Ya, tiri kuronga, asi munozviziva kana zviri zverufu tinoronga nemhuri. Mhuri inenge ichitungamirira, tichironga pamwe chete. Mhuri inozviziva kuti vaMlongwa vanga vari gamba, vanga vari munhu wenyika. Saka tinenge tichironga tiri pamwe chete kuti tione kuti tiratidze gamba redu zvakanaka murunyararo.
Pati pazikanwa here kuti vangachengetwa zvarini?
Tisati tapuwa urongwa hwakazara kuti tizive kuti zvichafambiswa sei.
Avo vanga vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. vanhu vari kushandisa zita rekuti #PutSouthAfricansFirst paTwitter vari kukurudzira mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga kuti vabude muSouth Africa vadzokere kuZimbabwe vanorwira kodzero dzevanhu vari iko. Vari kunyora paTwitter ava vari kupomera vamavhinga mhosva yokurwira kodzero dzevanhu munyika isiri yavo vachitadza kunorwira kodzero dzevanhu vekuZimbabwe uko vanoti kuri kuchorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya. Vamavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havasi kuzohlizidzirwa nemashoko aya.
Kutaura kwevanhu vasiri kuziva zvachose mashandira atinoita, ini ndinoshandira sangano repasi rose reHuman Rights Watch rine mahofisi kunyika dzakasiyana siyana, saka hazvinei nekuti ndiri panzvimbo ipi, uyezve kodzero dzevanhu hadzina muganhu. Ticharamba tichitaura zvekodzero kuZimbabwe, zvekodzero kuSouth Africa, kuMozambique, kuAngola, kuMalawi, chamhembe kweAfrica kwese tinenge tichitaura pasina kana kutya kana kuvhundutsirwa. Uyezve iro sangano rekuSouth Africa rinonzi South Africans First iroro riri kupeshedzera kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vashungurudzwe muSouth Africa pamusoro pekuti havasi zvizvarwa zveSouth Africa, zvinova zvinhu zvisina kunaka. Mapurisa anofanira kuti aongorore maitiro esangano iri, tichiziva kuti muSouth Africa mune mukurumbira wekuti nguva nenguva vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari kushungurudzwa vachipomerwa mhosva, zvizhinji zviri zvemanyepo zvisipo.
Imi mune matanho amuchatora here ekuita kuti mutemo unge uchitora matanho awo? Muchaenda kunomhanyira kumapurisa here pamusoro pechiitiko ichi?
Pane zvino kungotarisa kuti kurobora kusina maturo, ngavataure havo. Hatidzori tsvimbo nekuti kudzoramba takumesa hativhundutswe nezvinhu zvemangamanga izvi. Asi tikazoona kuti vava kuenderera mberi kana kuti vava kusvika kumahofisi yedu, tinotora matanho akafanira. Asi pane zvino kungotaura kuti kutaura kwevanhu vasiri kuziva vari murima vanoda dzidziso nechenjedzo yekuti vazive kodzero. Hatina mutemo watinotyora pamashandiro atinoita, tinenge tiri munyika dzakasiyana siyana. Pari zvino handisi chori muAfrica zvachose, saka vanhu vasingatozivi zvachose kuti tinoshanda sei kana tichirwira kodzero dzevanhu chamhembe kweAfrica.
Tinoonawo vamazinga kuti dunhu reGauteng rine mutemo wariri kuumba kana bhiri ravari kufambisa rekuti paiswe mutemo unobvumidza chete zvizvarwa zvemunyika iyi nezvekunze zvinenge zviine magwaro kuti zvinge zvichiita mabhizimusi munyika iyi, uri kunzi Gauteng Township Economic Development Bill. Munoonawo sei mutemo iwoyo?
Mutemo iwoyo weGauteng Township Economic Development Bill mutemo unogona kurunzira zvakaipa kuti vekunze varambe vachishungurudzwa nekuti uri kudzivisa vanobva kunze kuti vawane mabasa. Chingadai chakaitwa neGauteng kuwana nzira dzekuti munhu wese anoda basa apuwe basa achibhadhara mitero zvakafanira, kwete kutanga kudzinga vanhu. Asi tinoziva kuti inzira iri kushandiswa nevezvematongerwo enyika, nekuti Gauteng iri kuenda kusarudzo mugore rinouya yemacouncillors. Saka zvinogona kunge zviri zvo zviri kurunzira kuti vatange kutsvaga wekupomera mhosva kuti sei zvinhu zvisiri kufamba. Asi hazvina chazvinobatsira, kungotsvaga kushungurudza. Uyu mutemo hauna kunaka zvachose, uyezve isu vekodzero nemagweta mamwe tichaona kuti tingaenda sei kumatare kuti mutemo uyoyo utsvetiwe parutivi, nekuti unovhiringidza kodzero dzevanhu. South Africa ine vanhu vari kutsvaga upoteri, vanhu ivavo vanodawo mabasa. South Africa ine vanhu vakatiza kushungurudzwa. Pasi pemutemo weSouth Africa vanofanira kuti vachengetedzwe, vane mvumo nekodzero yekuwana mabasa muSouth Africa. Saka mutemo uri kuuya uyu mutemo unototyora kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika reSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunare kuLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinokurudzira madzimai kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Education rinoti rabatana nemamwe masangano kuendesa nyaya yavo pamberi pedare rezimhosva nekuti vari kupokana nedano rakatorwa nehurumende Zimbabwe Electoral Commission pamwe chete nebazi rezveutano rekumbomisa sarudzo dzaifanirwa kuitwa muna zvita gore rino. Mukuru wesangano iri Muzvare Sitavile Dewa vanoti madzimai nevasikana vari kusangana nezvipenga mpenyu zvakawanda asi havana vamiririri vavo sezvo nhengo dzeparamende nemakanzura avakasarudza akadzingwa.
Isusu se Women's Academy for Leadership and Political Excellence WALPI rinovaboka rinoshanda nemadzimai anoda kupinda mumapositions eutungamiri. Tabatana neelection resource center tikabatsirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kuendesa nyaya yedu pamberi pedare apo tiri kupokana nezvakataurwa neZimbabwe Electoral Commission neMinistry of Health ichiti maelections mabyelections ngaambomiswa indefinitely izvo zvinoreva kuti haazikanwi kuti achaitwa rini.
Chinangwa chenyu ndechei?
Chinangwa chataendesa nyaya iyi pamberi pehigh court ndechekuti zvinhu zviri kuitwa izvi hazvisi constitutional and zvinopesana zvakare nezvinotaurwa neelectoral act iyo inotaura kuti maby elections anofanira kuitwa panguva yaanofanirwa kuitwa. Sezvamunoziva kune macancellors anotodarika 50 nema MPs anodarika 35 akarikolewa kuparliament, meaning kuti maconstituencies iwayo nemawadza haana vamiririri. Izvo zviri zvinhu zvatisingatarisiri nekuti pane machallenges akawanda anosangana nemadzimai nevanasikana nevanhu vose mumaconstituency nemawards, but havana vamiririri, havana vekuudza. Saka isusu tinoda kungoti maZimbabweans leadership yedu ingorespecta zvinotaurwa neconstitution.
Asi hurumende inoti yakamisa sarudzo idzi kuri kuedza kumisa kupararira kwecoronavirus. Munozviona sezvisingakodzeri here izvi?
Tikatarisa kune dzimwe nyika dzakawanda muAfrica, na South Africa, na Burundi, na Guinea, na Malawi, vamwe vakatoita maelections, vamwe varikutogadzirira kuita maelections even muCovid-19 muno. So zvinhu zvinoshamisa kuti Zimbabwe chete ndo inoti isusu hatikwanisi kuita maby elections. Tikatotarisa naAmerica kune vanhu vakawanda zvekuti vakabatwa neCovid-19 vari kutoprepare kuita maelections next month. So zvinhu zviri kuita kuti manje vanhu vatange kufunga kuti pamwe pane zvimwe zvikonzero zvisinei neCovid-19 zviri kuita kuti hurumende ide kupostpona maby elections.
Imi sesangano reWALPI, chii panyaya iyi chinobatsira zvinangwa zvenyu nemadzimai ari musangano iri?
Isusu seWALPI tinoshanda nemaaspiring women leaders aya tinotrena tichimentowa tichikochawo kuti vakwanise kubudirira mumaelections anosanganisirwawo maby elections. So tine madzimai edu akawanda zvikuru ari kuda kuparticipata maby elections vari kufila kuti vaaredi kuita macancellors kana kuti maMPs. Ndosaka muri kuona pamapepa zedu atendesa kucourt vazhinji vacho madzimai ari kuti aiwa isusu hatisi kufara nekuti varudawo mukana wokupinda mumaleadership positions sezvo isusu veWALPI tiri vanhu vanokurudzira 50-50 representation mumaleadership positions ese. So tinongovimba kuti dare richatongonya yedu zviri pachena zvisinofavha vokwanisa kutaurira president nevezek kuti vadeclare maelections maby elections eParliament necouncil azokwanisa kuitwa mune zvakanaka murunyararo.
Nyaya yenyu ichanzwi kwarini?
VeHigh Court vati vachazotizivisa kuti nyaya yedu ichagarirwa pasi rini, asi vatambira mapepers edu. Saka tichangoramba takangomirira nekuti ikesi yataendesa pamberi pavo chimbi chimbi nekuti iri kukanganisa maviolations evanhu ekusarudza vatungamiriri.
Avo vange vari mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Education Muzvare Sitavile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kutambira nemufaro mutongo wakaturwa nemutongi wedare rapamusoro Justice Evangelista Kabasa wekuti imwe shirikadzi amai Manesi Ncube vasadzingwa mumusha wavo kumpoi kuPlumtree. Amai Ncube vainge vadzingwa mumusha uyu munanya mavhuvhu nevavakidzani vavo vachinzi vainge vasiri kuchengeta mwana wavo uyu akazoshaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
KuPlumtree sekusara kwamaita mai Manesi Ncube wanova shirikadzi vakasangana netsaona nedambudziko rekuti wadzoka kuPlumtree wachibva kuBotswana kwavanga vachino zamawo kubata-bata kuti vawane chouviri zvokurarama. Vakadzoka vachinovigawo mukunda wavo kana kuti mwana wavo, mwanasikana wanga akaroorwa ikoko. Pavakadzoka kuti vanovigawo mwana wanga shaika, ndopavakaudzwa kunzi iyo hatisi kukuda pamutanha pano munharaunda muno. Saka vakaudzi nakanzela nasabhukweko hatisi kukuda kuvhili kuti vagare kumpoi village yamataura kuPlumtree.
Vaipomerwa mhosva ipi chaizvo apa vamafunda yakapa kuti vanzi vazodzingwe mumusha kana kuti vade kudzingwa mumusha?
Vakapomerwa mhosva yekunzi kasiya mwana uyu, saka hatisi kukuda pano. Saka vakachema vakabatawo magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sezvamunoziva kuti magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akatekeshera ari nyika yose. Saka vakazobata magweta edu anoshanda ari kuMatabeleland kuBuruwayo ikoko, and nyaya iyi vakaendesa kuHigh Court vachiita zviri kuitwa izvi zvino zviri pamutemo.
Sei vaiti apa pari kutyorwa mutemo?
Munhu haafaniri kungonzi tako kudzinga kana tako kuputsira dzimba. Dzimwe dzimba dzavo, imwe imba yavo yanga yatoputswa nevagari vekoko kuPlumtree vakabatana nakanzela wemunharaunda imomo. Saka High Court yakazopa mutongo manje manje kuti hazvifaniri kuitwa zvokudzinga mai Ncube ivava kuti vabve munharaunda imomo. Saka zvakamiswa zvese izvi.
Dare rakapa mutongo wekuti kudii apa?
Sabhuku ikwavo na kanzela na wangu mavillages wakatonze amfane kunga mshito neta shirikadzi gisie igare mune zvakanaka. Saka tiri kufara kuti darere High Court rakapa mutongo uyu kuchengetedza kodzero dze wanhukadzi kana madzimai anobatwa zvakasiyana nevanhurume. Tiri kuona pane discrimination, tiri kuona paine kuita zvatoti muchirungu ndiyo ma primitive treatment yemadzimai zvinhu zvaiitwa kare kare. Tiri kuona zviri kuitwa mugore rino iri zvinhu zvisingafadzi izvi kusiyanisa mabatirwo avanhukadzi nemabatirwo avanhurume munyika yedu. Saka tinofara nemutongo wakapiwa nedare reHigh Court kuenzanisa kuti hapana anofanira kutora mutemo kuisa mawaka ake shirikadzi mai Ncube. Tiri kufara kuti vari pamba pavo vari kuendera mberi neupenyu hwavo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mugwaro ratumirwa kuvatori venhau, munyori wePublic Service Commission Ambassador Utaunashe vanozivisa vanoshandira hurumende kuti mari yavo yeCovid-19 yomwedzi wapera Gunyana kana kuti September inoita madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica US$75 vachange vachiipiwa pamwe chete nemihoro yavo. Vautaunashe vanoti izvi zvinoreva kuti mushandi wehurumende wepasi pasi B1 anenge ave kutambira madhora emuZimbabwe $11,350. Apo murayiridzi achiri kutangidza kushanda D1 achapiwa madhora emuZimbabwe anoita $12,591. Kukuwo Mugwaro ratumirwa kuvatori venhau, Commission ye Zimbabwe Human Rights Commission inokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzevanhu sezviri mukumbiro remutemo. Yave nguva inyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini wana mukoma wande, wana jonga kandi mire, vashamari mose ve Studio 7. Tinokutenda nebasara munoita, munotiudza zvirikuitika munyika. Ndikukumbira kungotaura pamusoro pehurumende yamunangagwa. Hurumende yamunangagwa, vamunangagwa nemakurukota avo, vanofungidzira kuti zvimwe kutonga kurwadzisa vanhu kana kuti kutonga nedemo ndiko kutonga. Aiwa, munhu kana uri mutungamiriri unofanira kudiwa nevanhu. Munhu kana uri mutungamiriri unofanira kuti vanhu vakuvhikirire pane zvaunenge uchipomerwa. Zviri kuitwa navamunangagwa zvinongoratidza pachena kuti vamunangagwa vanozviziva kuti havadiwe. Uyezve vamunangagwa kuenda pachinzvimbo kwavakaita ndosaka uchiona vachinetsana kana neZANU-PF. Havana kusarudzwa neutungamiri hweZANU-PF nekudiwa, asi kuti vakasarudzwa vakazviisa ipapo nechisimba nekuti vakanga vasingadiwe nevanhu. Dai vakanga vachidiwa nevanhu chero kana muZANU-PF chaimo chaimo, mungadai musina kupokana kunetsana kana kudzingadzinga vamwe kwavari kuita nekufungidzira kuti havasi kudiwa. Chipo chekutonga vamunangagwa havana, asi vari kushandisa mbabvu, vachishandisa mauto nemapurisa. Asi vakuru vakati chisingapere chinoshura, chimwe nechimwe chine nguva yacho, hapana musi usingasvike. Zvese zviri kuitika kushungurudza vanhu, asi Mwari vane mhinduro yavachavapa. Vana charamba, vana matema danda, vana mugwadi, zvese izvamunotaura nekuita Mwari harizi benzi. Musafungidzire kuti kuchema kwevanhu kwavanenge vachiita mukafungidzira kuti zvimwe imimi makangwara. Ponja wakomana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo huwandu hwevanhu vari kubata chirwere cheCOVID-19 huchiramba huchikwira muAmerica nemunzvimbo zhinji pasi pose. Vatori venhau vari kuti hurumende yavaDonald Trump iri kufunga zvokushandisa chirongwa chinonzi herd immunity, icho chinoti kana vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chinotapuriranwa, panhu zvosvika pachinhano chekuti vanhu havachabatwa nechirwere ichi. Asi kuti izvi zviitike, panofanirwa kunge pafa vanhu vazhinji. World Health Organization inoti herd immunity haisi nzira ine hunhu yokurapa vanhu munyika ipi zvayo. Hurumende yeAmerica haisati yataura pachena kuti inoda kushandisa nzira iyi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze nezveherd immunity.
Kana tichiti herd immunity, kutsanangura kana kuti zvinoreva kuti vanhu vakawanda munharaunda kana kuti munyika vakabatwa nechirwere vakapora kana kuti vakapiwa nhomba inodzivirira chirwere, zvekuti vakawandisa vacho vakukwanisa kuti kana vakaexpose kana kuti vakasangana neurwere uhwu havacharwara nahwo, nekuti miviri yavo yatova nemasoja ekuzvidzivirira nekurwisana nechirwere ichi. Izwi rakanaka rokushandisa kana kuti rimwe rinoreva kuti herd immunity, rinonzi community immunity, zvichireva kuti vanhu vari munharaunda kana vanhu vari munyika kana munzvimbo yakakura vakwanisa kudzivirirwa kubva kurwere. Again, zvinogona kuitika nenzira mbiri. Yekutanga ndeyekuti vanhu vakawanda vanenge varwara nechirwere ichi vakapora. Yechipiri ndeyekuti vapiwa nhomba inenge yakagadzirwa namazvikokota inovadzivirira nekuvabatsira miri yavo kuti varwisane neurwere uhwu nekuzvidzivirira. Ndo zvinoreva herd immunity.
Inoshanda sei?
Herd immunity inoshanda muzvirwere zvinotapuriranwa, atingati infectious or contagious diseases. So mienzaniso, mukaona zvimwe zvirwere zvakashandisa herd immunity, mukatarisa segwirikwiti somienzaniso, vana mahumunya, kune zvirwere zvakawanda zvekuti hazvichanyanyo kupararira munzvimbo kana kuti muvanhu nekuti vanhu vakawanda vakazvirwara vatova nemasoja, zvinosanganisira vana chibhokisi kana vana porio nezvimwewo.
Kune kwakamboshandiswa herd immunity here ikabudirira?
Herd immunity kana kuti community immunity inoshanda pasi rese zvandamboreva, kuzvirwere zvinosanganisira vana gwirikwiti, vana mahumunya, vana zvibhokisi nezvimwewo zvirwere zvakati wandei. Asi kune zvimwe zvirwere zvinotadzikana kuti herd immunity isevenze.
Herd immunity inogona kushandiswa kurwisa COVID-19 muAmerica here?
Kana tonangana nenyaya yeCOVID-19, saka kana todzokera COVID-19 harisati tava neumbowo hwekuti chekutanga herd immunity inogona kusevenza here. Uye kana vanhu vanenge vamborwara neCOVID-19 vakapora, vanonge vava nemasoja akasimba here anokwanisa kuvadzivirira kuti vasazobatazve utachiona ihwohwo hweCOVID-19. Tatova neumbowo pari zvino, somuenzaniso kune murume wekuNevada akarwara neCOVID-19 akarapwa akapora, akazoibatira zvekare. Asi paakazoibatira kechipiri yakatouya ine ukasha hwakanyanyisa. Asi iyoyo mienzaniso yokutiudza kuti ngatingava negutsikano yakasimba yokuti kunogona kuita herd immunity munguva inozotevera.
Asi sei vana mazvikokota vachiti herd immunity haisi nzira yakanaka yekurapa vanhu nayo?
Kana totarisana neCOVID-19 patisati tava nenhomba, haisi nzira yatingati nzira yakanaka sezviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika yokuti vanhu vazvidzivirire kuCOVID-19. Nokuti panofanira kunge patombofa vanhu vakawanda, sezvandaureketa panogona kufa vanhu vakawanda chaizvo vanogona kupfuura mamiriyoni matatu evanhu vanenge vafa, kuti pave vane vanhu vakawanda vanenge vabatwa neutachiona usvu kuti tinogona kunge tava nevanhu vane udzamu vekuti munharaunda kana kuti munyika ino yeAmerica somuenzaniso tizoti tava nevanhu vakawanda kana kuti tava nehead community, tava nevanhu vakawanda vakaexposwa. Saka vanokwanisa kuzvidzivirira, uye hatisati taziva kuti kana munhu akarwara nayo kamwe chete zvatokwana here zvekuti akutova nemasoja ane udzamu hwekuti kana akasangana nayo zvakare anokwanisa kuirwisa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kumusha zvishavane sounds nekambo kavo chitototo, sezvo nguva yedu yapera tombokaisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vasaf Mdlongwa avo vakabatsira kumba bato reMBC vanoshaya. Weta rinorira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vadewa mavhinga vanokurudzirwa kudzoka kuzvohwira kodzero dzevanhu vari munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.